Musangano uyu wanga uchitarisa industrial action iri kuitwa namaticha pari zvino. Uyezve taionesana kuti kune vanhu vakawanda vari kuvhundudzira maticha ari paindustrial action iri legal. Vekugovernment team vanga vakamirirwa nevekueducation vanoti profesa vamazima nana permanent secretary vana maitavera vepublic service futi vahungu vanga variko nevamwe vakawanda. Takavataridzira kuti hazvina kunaka kuti varayiridzi vanga vachivhundudzira muzvipo nevanhu vemapati emapolitical parties tikataura kuti zvenavahunge kuti shoko avanga vataura vachitaridza zvokuti industrial action iri illegal varayiridzi vaizoshaya mari anga ari mashoko anga ana mateya. Tichitaridza tese tichitenderana kuti varayiridzi they are incapacitated havakwanisi kuramba vachienda kumabasa. But chikuru zvacho taitaura nemasector specific improvements dzokueducation dzakafanana nokuti varayiridziwo vakwanisa kuti vana vavo vange vachiendawo kuzvikoro zvekare ivo vachikwanisa kuti vange vachienda kumabasa nokuti mari yavanotambira haikwani.
Makakwanisa here kuwirirana nehurumende pamaitaura nezuroma nero?
Hongu taiwirirana pane zvese asi hurumende inenge ichitema-tema kuti homwe yedu haina kunyanyisa kukura saka yakazotirequesta kuti endai munogara pasi zvayagara ichita zvemazuva ese zviya zviya kuti tinyorerei tigoenda vamazima vaita vandaenda kukabhineti nezvinhu zviri sector specific vachiendawo ikoko vachitaurawo kuti vahungwe vanovaemploya vari kuzvinzvirawo ndosaka vanga vauya nayo. Ndinoona kuti pane zvese taitaurana hapana chatairambirana asi patinozorambirana ndipo kuti chinobuda ndechipi.
Zvichitevera kutaura kwamakaita nehurumende nezuro manheru varayiridzi vakudzokera kumabasa?
Kwete, handingati vakudzokera kumabasa nokuti hatina kupedza nhaurirano. Isiwo takavaudza kuti hatikwanisi kuti tiinde tinoudza varayiridzi kuti vakudzokera mabasa pasina zvatakabata. Saka takati tiri kuenderera mberi nokusangana uyu mangwana. Saka nhaurirano dzamangwana dzikabudisawo chimwe chinobatika chotinoenda nacho kuvarayiridzi zvingava nani. Asi chipfufu chatingaenda nacho chatingaudza varayiridzi ndechekuti takataurana kuti hapana murayiridzi anozvikitima izvi.
Kana mukatadza kuwirirana mangwana nehurumende ndati matanho amuchatora.
Ine handingadi kutingoramba tingoti totadza kuwirirana. Ndinoenkaridza hurumende kuti iuye ine zvayakabatawo zvinoti murayiridzi uyo wakatsamwa uri incapacitated unokwanisa kuonawo kuti akukwanisa kuenda kubasa. Ndo chinhu chikuru chataistresa izvi nezuro kuti ngatingoonawo zvimwe zvinobatika zvingava manetari kana nane manetari nokuti for example varayiridzi vanopa service zvekuti ndo vanodzidzisa kuzvikoro. Tikangowirirawo kuti vana vatatu vemurayiridzi havachakwanisa kubhadhara muchikoro chega chega china varayiridzi vanobhadharwa nehurumende kwete kuzoti government school kwatinozova kuti vanenge vauda kuti maloka government schools haasi government school. Chikoro chega chega chinobhadhara nehurumende murayiridzi ngachiwanikwewo vana vavarayiridzi vatatu vachikwanisa kuti havabhadhariwo school fees nelevy vobhadharawo maboarding fee. Tikakwanisa kuti hurumende inoraiti no pane lendi chionai kuti mazvisazvisira kuti muitewo dzimba zviri nani pane kungopromisa kana kuti muchazoitira navamwe vanhu vari mugovernment vatinoziva kuti ukangoona vagara vatungamirira ukabhadhara mari ikoko homwe dzavo dzakabooka hapana chinobuda. Takabva kare kuma1990 tingoti vana gwinding the scheme zvisingabudi. Saka varayiridza vari unerwa mari zvavo nezvinhu zvisingabudi vanga kuti vatowe land vanzi iyi zvisemisiremu pane masen zvingava nani. Saka tinoda kubvawo nechimwe chinobatika kana kuratidzawo kuti vabvawo pa18% vaendewo pa72% zvingava nani.